This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gumiguru 21 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanobvuma muparamende kuti midziyo yekurimisa iri kugoverwa kumisangano yeZANU PF naamai Grace Mugabe ndeye hurumende yayakapiwa neBrazil.
Zimbabwe Peace Project inoti bato reZANU PF riri kuenderera mberi richishandisa chikafu mukutsvaga kwaro rutsigiro munyika.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti bato ravo rikapinda mukutonga richapedza uori huri munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vabvuma muparamende kuti midziyo yekurimisa iri kupiwa vanhu nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, midziyo yakabva kunyika yeBrazil pachibvumirano chakaitwa pakati pehurumende yeBrazil neyeZimbabwe. Brazil yakapa Zimbabwe midziyo yekurimisa inosvika makumi mapfumbamwe nesere emamiriyoni emadhora. Vachipindura mibvunzo kubva kunhengo dzedare reparamende zvikuru dzinopikisa yekuti midziyo iri kushandiswa naamai Mugabe pamisangano yeZANU PF inonzi iri kupiwa vatsigiri veZANU PF, vaMnangagwa vatenda kuti midziyo iyi ndeyehurumende. Asi vaMnangagwa vanonzi vatadza kutsanangura kuti sei amai Mugabe vari kugovera midziyo yehurumende kune ivo vasiri muhurumende. Asi vati amai Mugabe vari kugovera midziyo iyi mushure mekunge vapedza kuita misangano yavo vachibatsirwa negurukota rezvekurima. Pamisangano yavakaita kuRushinga nekuChisumbanje, amai Mugabe vakaudza vanhu kuti vaivapa midziyo iyi kuitira kuti vabatsirike. Vakatiwo vatotanga kutsvaga rutsigiro vachigovera vatsigiri veZANU PF midziyo iyi. Ini ndini Blessing Zulu. Svondo rino nerinotevera ndichange ndichikupai hurukuro neZANU PF uye mapato anopikisa nezvekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Nhasi tiri kuita hurukuro nevakafanobata chigaro chemutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma. Mangwana tichange tiine hurukuro namuzvinafundo Lovemore Maduku avo vanotungamira bato reNational Constitutional Assembly. Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu ichi.
Sangano rinokurudzira runyararo munyika reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rinoti bato reZANU PF riri kuenderera mberi richishandisa chikafu kutsvaga rutsigiro munyika. Sangano iri rinotiwo vanoramba kutsigira bato iri havavaniswe chikafu. ZPP yakaburitsa izvi nezuro muongororo yayo yemwedzi wapfuura. Sangano iri rinotiwo mapoka mubato reZANU PF pamwe chete neMDCT ari kuenderera mberi nhengo dzemapato aya dzichirwisana munzvimbo dzakasiyana-siyana. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko kuti tinzwe zvizhinji.
Zimbabwe Peace Project inoshanda nevarume nemadzimai ari nzvimbo dzese dzenyika vanotipa mashoko ane chekuita nezvinenge zviitika pavanenge vari. Saka ndokunobva mashoko anopinda mumagwaro edu atinoburitsa mwedzi wega wega. Mugwaro raSeptemba rataburitsa iyo zvinenge. Tiri kuona kuti pane tsika yavepo yekuti vanhu vanonzi tsigira musangano uri kutonga kuti ugone kuguta. Ukaregera kutsigira musangano iyoyo unofa nenzara. Asi chishamiso ndechekuti kazhinji zhinji tinonzwa tichitaurirwa kuti mutungamiri wenyika vanotaura kuti hapana chizvarwa chenyika ino chinofanira kufa nenzara. Asi kana munhu achizenge asarudza rutivi rwaanoda kuti atsigire, chinova chinhu chiri mubumbiro redu remitemo zvekuti kana munhu ari kuita izvozvo ari kungozadzisa zviri mubumbiro remitemo, anobva asarurwa panogoverwa zvekudya. Vachinzi kana musina kuita zvinoenderana nezvinodiwa nemusangano wedu amuwane zvakati. Chinova chinhu chinoratidza kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa.
Chikafu ichi chinenge chichibva kupi, kuZANU PF, kuhurumende kana kuti kumasangano akazvimirira oga?
Pari zvino tiri kuziva kuti pane chikafu chakawanda chiri kupiwa vatsigiri veZANU PF. Tinoziva zvekare kuti kune raisi rakambonzi rakabva kuChina. Ndisiri kuziva kuti raisi rakangouya rakanzi rakananga vatsigiri veZANU PF here kana kuti rakauya richinzi iraisi rezvizvarwa zvemuZimbabwe. Nekuti zvatiri kuona pari zvino ndezvekuti raisi iri nezvimwe zvakawanda zviri kugoverwa mumisangano yeZANU PF.
Muzvare Justina Mukoko ndo mukuru wesangano rinokurudzira runyararo munyika reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP. Vanga vachitaura vari parunhare muHarare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Varufano tungamira bato reRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ vaElton Mangoma vanoti vanofanira kurumbidzwa nekufumura vatungamiri vehurumende vaitadza kubhadhara mari dzemagetsi kuzesa, kunyange hazvo kambani iyi ichidzimira vanhuwo zvavo vanenge vatadza kubhadhara magetsi. Bepanhau reDaily News rakaburitsa nyaya iyi muna 2012 richiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, makurukota ehurumende nenhengo dzedare reparamende vaisabhadhara mari dzemagetsi. Muna 2013 zesa yakakanganwira vanhu zvikwereti, asi gore rino bepanhau reZimbabwe Independent rakatiwo vatungamiri ava vainge vasiri kubhadhara zvekare magetsi kudzimba dzavo uye kumapurazi avo. Asi zvinonzi vaMugabe nemudzimai wavo vainge votanga kubhadhara. VaMangoma avo vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto munguva yehurumende yemubatanidzwa vari kutarisira kusarudzwa kutungamira RDZ paCongress yebato iri mukupera kwesvondo. Muchirongwa chedu chekutaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika, VaMangoma vanoti vakasarudzwa kutungamira nyika vachaenderera mberi nekurwisa uori senzira yekugadzirisa upfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Tinotanga nedonzo redu rekuti isu tiri vana vemuZimbabwe, hapana mubhandiripo aripo, sese tese takawenzana. Saka hapana anodyira mumwe, munhu wese anofanira kuzvidyirawo ega. Saka kana yauya kunyaya yekuti zviwanikwa zvemuZimbabwe zvinoenzanisiraiwo zvicherwa, zvinoenzerwa izvo ivhu nemarwizi nezuwa nevanhu vacho varimo, vanofanira kunge vachishandiswa kuti vana vese vemuZimbabwe vave neupenyu hwakanaka, kwete kuti vamwe vana vemuZimbabwe vadye vamwe vakatarisa.
Tochitarisawo maamiriro akaita zvino munyaya dzemagetsi zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Imi makambengewo muri gurukota rinoona nezvemhando dzemoto, zvii semaonero enyu zviri kupa kuti zvinhu zvinetse kudai?
Zvizhinji zvacho zvinotangira kuti vanhu veZANU PF havana kana ruzivo kuti vanotangira papi. Unoziva kuti kubvirapo vakatora pakatorwa nyika ino Independent ZANU PF ichipinda, hapana kumbowedzerwawo kugaiwa kwemagesi. Zvese zvakutopamidzira kugaiwa kwemagesi zvakatozoitwa ini ndani kutanga kusenzesa masmall thermals aripo, kutanga kuti tiite matenda vanogaya magesi nezuva kuti titange pamidzira kugawa kwemagetsi kukariba nekuhande. Zvino apo takangobva wakabva watongomisa zvekugarwa kwemagetsi pamidzira kugara kwemagetsi kuhwange. Wobva watangazve kudzima zvizvitaiti magetsi anofanira kugarwa nezuva. Wakatozopa matenda acho iwo tondo rapera rinei. Patoiswa puresha yekuti kuwedwe zvinhu zvatakasiya zvatagadzira muna September 2012 iye zvinoizi amakore matatu. Papera makore matatu vakangogarira vanhu vasingazivi kuti zvinhu zvinofanira kufamba sei. Saka vafoira at a policy level dzezvinhu dzatinge tatosiya zvati dai vakangotedzera zvatinge tasiya tatoita zvinhu zvingadai zviri pakanaka chaizvo iye zvinoizi.
Tochi tarisawo vamwe vasingawirirani navamangoma vanoti vamangoma pamanga muripo pakaitawo dambudziko rekuti vamwe makurukota ehurumende anga asingabhadhari mari dzemitero yemagetsi. Chichamakaitawo kugadzirisa dambudziko iri?
Vanenge vakunyepaka nekuti kuti vanhu vazoziva kuti pane vakuru vasiri kubhadhara magetsi dzakabuda ndaapo kandaaminista. Ndinokutaurira kuti ipapo wakatoona kuti takatodzimira vamwe wacho magetsi wakatanga kubhadhara. Iye zvino handingazivi kuti vachiri kubhadhara here kana kuti vadzokera pamutambarakede wangu vaigara vainawo.
Makagadzira here kushanda nevamwe vanopikisa kuita mubatanidzwa?
Isusu tinokwanisa kushanda nevamwe vane mafungiro sedu, vane zvitarwa sezvedu. Variko vamwe vakadaro asi pari zvino pane vamwe vatinobva tati ava hatikwanisi kushanda navavo. Hatikwanisi kushanda nezani ende hatikwanisi kushanda ne kana wazoita pati wepeople first nekuti paiurayiwa vanhu nezano ivo senge varipo, paipiswa misha, pairohwa vanhu, paidyiwa zvipfuyo, zvese zvaiitika izvozvo zvekutyisidzira nekuita sei, vamwe vacho ndivo vekenge vatori pamberi. Zvino kuti tizoonekwe taakudyirana navo ivavo zvangofanana nekudya zvokutamba nezano. Isusu kwete, ivavo pari zvino vanhu vatingakwanisi kushanda navo nekuti havashandike navo. Chavari kungoda vasuwa kudya vari muhurumende, saka vakuda kusenzesa vamwe vanhu kuti vadzokere muhurumende, vokanganwa zvevanhu ipapo.
Vari kufanira kutungamira bato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vari parunare muHarare. Kana muchida kuteerera hurukuro yakareba panyaya iyi, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona kanawo pawebsite yedu inotiyo www.voashona.com.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Britain neChina dzanyorirana zvibvumirano zvemabhizimisi zvine mari inodarika mabhiriyoni emadhora akawanda, apo mutungamiri weChina vaXi Jinping vasangana nemutungamiri weBritain vaDavid Cameron muzuva repiri remutungamiri weChina achishanyira Britain. Kambani yehurumende yeChina yeNational Petroleum Corporation nekambani yemuBritain yemafuta yeBP ndidzo dzichange dziri muchirongwa ichi. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu, vaCameron vati Britain neChina dzichanyorirana chimwe chibvumirano chekuvaka muzinda wenuclear muEngland, zvinova zvinhu zvinoratidza kuti nyika mbiri idzi dzine chinangwa chekusimudzira zvine mutsindo usawira hwadzo.
Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vari kusangana nhasi nemutungamiri wePalestine vaMahmudu Abbas muurongwa hwavo hwekuedza kupomodza mhirizhonga pakati peIsrael nePalestine. Hurukuro dziri kuitwa muRamala dzinotevera musangano wakaitwa navaBan nemutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu. Muhurukuro idzi vaBan vakayambira vaNetanyahu kuipa kwezvinhu kana gakava iri rakapedzisira ropindwa nenyaya dzechitendero uye zvingazoitike mudunhu reMiddle East kana kupesana uku kukasagadziriswa.
Muchikamu chedu chinotarisa zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara kunze kwenyika. Pane tine hurukuro naamai Sylvia kuimba vanoti kunyange hazvo zvinhu zvainge zvakaoma kusiya upenyu hwavo muZimbabwe vachienda kuBritain kunoshandira vana vavo, vari kufadzwa nekukwanisa kunge vakavaendesa kuchikoro uye vave kuzvishandirawo. Amai kuimba vaimbova mudzimai wemunyori ane mukurumbira zvikuru munyika vaJiles kuimba uye vane vana vatanhatu. Amai kuimba vanoti chakanyanya kuvarwadza muupenyu hwavo mudiaspora kutora kwavakaita nguva inodarika makore gumi kuti vaone gotwe ravo riri muAmerica pari zvino. Amai kuimba vanoti nyaya yekushanda nekuedza kubatanidza mari yekutumidzira vana kuchikoro ndiyo yakaita kuti vatore nguva vasati vaona gotwe ravo. Amai kuimba vakazokwanisa kusangana nemwana wavo Tinashe uyo ari kudzidza paHoward University muWashington DC mwedzi miviri yapfuura. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndakaenda pane chinguva ini ndine vana 6 pamwe chete vati kurei vakurakura vane zvivana zvavo. Ikoko kwamuruko mukundu wangu ndo kune mukomana 1. Ndakauya makore ari kuita kumana 1997 zvichingodaro. Ndichingoya ndichingoti pamwe zvinguva shoma shoma nembobatsira vana. Chakanyanya kuzodaro kwandiri kana anga apedza paconvent mudiki mukomana anga akupedza paSt George's. Ndichibva ndaona kuti tsanziro chaiyo tiri kunzvimbo yekwedu papasisina chitsama chaizvo kwanisa kuti ndigone kuvabhadharira kufunda kwavo. Zvazvisingagoni kundibatsira kuwana zvakakwana zvokuti vana vaende kuchikoro. Saka ndiwo chaiko chaiko maurire andakaita mwanangu.
Muri kufadzwa here nezvamazokwanisa kuita mauya ikoko kwamuri kuBritain?
Ndinofanirwa kutenda nekuti tingati inyashaka. Ndiri kufadzwa unodaro, asi kana ukafadzwa sei unenge uchingonzwa mwoyo wako uchingofunga kudzinza kwako, uchingofuramba uchingofunga kumatongo. Kwete kuti kumatongo takatotama, aiwa, asi kufunga kuti urai ndiri kune vamwe chimbo wemubatabata ndichio nga musha wangu nengo wakasiya musha wakoka. Asi pekuti zvaunobata mumaoko chinenge chiripo, chinoverengeka, chinooneka. Unogona kupa mhuri chidya, unogonazve kana kubatsira ivo vana vakasara kwakare zvizukuruka vane hanzvadzi dzangu. Kunzwa chingoti tetenda dai tete handinawo kana mabhuku uchiwakandira uchiwakandira. Saka ndakaona zvichibatsira.
Tinoona kuti makatora kanguva kakati musati makwanisa imi kuonana neumwe mwana wenyu ari kudzidza iye muAmerica. Zvakafamba sei?
Chikuru chanyanya kuchindibata kuti ndivegere kuwana mukana wokuparadza kudaro ndekuti mari yacho pfuma yaaida iye kuti imubatsire kuita zvechikoro zvacho yanga yakakwira. Kuti ndione mukana wekuti ndimbosiya akabasa kacho ndimboshanye kuenda kunotandara pachizodikanwa kuti nditumire zvimatuma zvana kwokuti apinde chikoro, ndaibva ndashaya mukana wakanaka kudaro.
Pane kurudziro yamungapo here mamwe madzimai angange ari kune mamwewo marimuka imomo mumadiaspora vari kuedza kushandira ivo vana vavo pane zvamadzidza kusvika nguva dzino?
Zvandanyanya kudzidza kusvika nguva dzino ndezvekuti ndombopa hangu tsumo. Tichiri kuchikoro tiri vadiko pane amwe ambuya vaingotifambira chimwe. Handiti fambira chimwe, aingotifambira chimwe imbwa yambuya. Kunzi ukarasika gwara rako, ukarasa fokasi yako pane zvaunenge wafambira kana pane zvaunenge wakanangana nazvo, unorasisa mhuri yako. Unoita kuti nemhuri yako ikonfusikewo, isanzwisisa. Nekuti uye ukadarozve unorasikirwa nezvawanga wakabata mumaoko, nezvawanga wakatarisa. Unoda kuramba uri fokasi wakasimba kura kuti ndakainga chakati, ndinoda kubva panapa ndisvikewapo. Unofanirwa kufokasa on the final goal. Ndiuda kusvikapo, amai mukuru, mai vemwana, mai vemhuri. Saka rwendo rwako nemujaho wako unofanirwa kuramba wakanaka. Uchamaiwa, uchapinda muchikomba, uchapamwe, uchamenyuka. Nekuti ukanga uchisangana nezviri nezvibinga mpinyi zvinouya muupenyu hwako munzira kana zvinenge zvichida kuti zviitike pavana zvinoda kukubvisa mugwara rako, ukaita pay attention to them unokwanisa kuti urasike tariro yako nechinyango chawanga uinacho. Saizvozvo wauzokwanisa kusvika kwese kwawanga uchida kusvika. Culture neinheritance yevana nekwavanobva nebackground yavo zvakakosha kuti zvirambe zvakasimbiswa pavana. Nekuti tikatora-tora nekukopa-kopa nzira dzevamwe vanhu, vana vanorasika maitiro avo, havazokwanisi kunge vachizobuditswa upenyu hwavo hwamangwana.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, amai Sylvia kuimba vachitaura vari kuMilton Keynes muBritain naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Nengo dzedare reparamende dzinoti dzinofara kuti nezuro dzakabudirira mukurwisa kwadzo kuti makore emwanasikana anonzi abvume kuita zvepabonde akwidzwe kubva pamakore gumi nemaviri kuenda pamakore gumi nematanhatu. Mukokeri wenhengo dzeMDCT mudare reparamende Innocent Gonese vanoti ivo vaitoda kuti makore aya akwidzwe kusvika pamakore gumi nemasere ayo anobvumidzwa munhu kutanga imba, asi vanotungamira mabasa eparamende uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaramba. Izvi zvave kureva kuti nyaya iyi ichaendeswa kukomiti yeparamende inoona nezvemutemo isati yanzwikwa zvakare mudare reparamende. Kana yakabudirira inozononzwikwa mudare reSenate. Kana yabudirirawo muSenate, mutungamiri wenyika vanenge voisa runyoro rwavo kuti uchiwe mutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese pamusoro penyaya iyi.
Pane kusanzwisa pane vanhu vakawanda kuti mutemo wacho unombeii. Pamutemo panga pachinzi kana mwana achinge ari pasi pemakore gumi nemaviri anenge asingatokwanisisi zvachose kuti aitwe naye zvepabonde. Saka mutemo wanga uine pamwe pawanga uchizopatsanira ichiizvo, asi kana mwana ari pakati makore gumi nemaviri gumi nematanhatu anova ipo pa16 asikazokwanisa kupa mvumo yake. Pasapa vanhu vanga vachitongwa kumatare edzimhosva. Panga paine mhosva mbiri dzakapatsanurwa dzinenge dzine yekubata mwana chibharo. Kana ari mwanasikana munhu akaita naye zvepabonde ari pasi makore gumi nemaviri, munhu anenge achizosungwa achitongwa nemhosva yekubata chibharo. Zvisinei kuti mwanakwacho akabvuma kana kuti haana kubvuma, nekuziye chidzidza mutemo mwana iyeye akatonga hakwanisi kupa mvumo yake. Saka tangatitiwezisi kana mwana asingabvumidzi kuti apedze yake kuti arehozi kana kuroora, nokuti mubukiri makaihozi age of marriage ya18. Saka tangatiri kukurudzira kuti zvangoitwawo kuti chero kuti munhu akwanise kubvuma kuita zvepabonde ngazvitangira pamunhu abvazera akurikidza makore aita gumi nemasere anova 18 kuzi age of marriage.
Saka zvamakwanisa kunge muchiwana zvama muchirwira izvi matanho api anozotarisirwa?
Mutemo uyu unotanga wapasa munational assembly woenda kutemo wozonosainiwa naprezidendi. Kana zvangoitika zvirungu wava mutemo muchairika, pari zvino kupasa munational assembly ingori stage yekutanga. Ichabva kunational assembly yoenda kusenate, yozobva kusenate yozonosainiwa naprezidendi. Parike pazosainiwa general laws amendment zvinge panezvokambira section 7 ecriminal code. Saka hapachine matanha zvoda kutorwa kuti zvosvika pakunopata.
Mukokeri wenhengo dzeMDCT muparamende Innocent Gonese vari parunare nestudio 7 vari muHarare.
Mazana nemazana evanhu muHarare vaenda kuna First Street uko vari kundoongororwa shuga nehigh blood pressure pachena nevadzidzi vepazvikoro zveUniversity of Zimbabwe neHarare Institute of Technology. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 apo vange vachiongorora vanhu muHarare nhasi, vadzidzi ava vachishanda pasi pesangano reZimbabwe Pharmaceutical Students Association vati vatora danho iri mushure mokuona kuti zvinhu zvakaita seBP neshuga ndizvo zviri kuuraya vanhu chinyararire, uye vanoda kuti vanhu vazive zvavari kuitira kuti vakwanise kuzvidzivirira. Imwe nhengo yesangano revadzidzi ava Miriro Ndava audza Studio 7 kuti vaona zvakakosha kuti vashandise svondo rino kuparadzira ruzivo kune veruzhinji kuti vakwanise kurarama upenyu hwakanaka.
Kubva mumabhuku anoverengwa nemaresearch akawanda ari kuitwa, tikuona kuti zvirwere izvi zviri kuuraya vanhu vakawanda. Vamwe vanotozobatwa yava palate stage zvokuti haichagoni kurapika. Saka tikukurudzira kuti vagare vaziva kuti kana pane zvinofanira kuitwa vaone vana chiremba vagone kubatsirwa zvigomanejika zvakanaka.
Vadzidzi ava vakatanga kuongorora vanhu kutanga nezuro masikati, uye vachaita izvi kusvika nechishanu. Vati vari kufara kuti vanhu vakawanda vari kuuya kuzoongororwa.
Chekutanga vanhu vari kuuya vari kutangira pamakore 20 zvichienda mberi. Hatina vana vechikoro vatati taona, asi vakasununguka kuuya zvakare, uyezve vari kuratidza kuti vari kuzvifarira uye vane chidokwa dokwa chekuziva mamiriro eutano hwavo budikidza netimu yatataura yekuti promoting health through a healthy lifestyle.
Ndava ati zviri pachena kuti vanhu vari kuda kuziva zvavari maererano nezvirwere izvi uye vari kutadza kuenda kumakirinika nezvipatara sezvo kuri kubhadhariswa mari. Vachitaura neStudio 7 mushure mokuongororwa shuga neBP, muzvari Enia vati vafara kuti vaonekwa zvinhu zvavo zvese zvakanaka.
Aiwa, ndikunzwa kufara nekuti vandibatsirawo. Nekuti dzimwe nguva unogara usingazivewo kuti une shuga kana kuti hauna, une BP kana kuti body mass index yako yakamira sei. Saka ndikunzwa kufara nekubatsira kwavaita. Process yavo yanga iri very fast and very helpful because vanga chitsanangura every stage.
Muzvare Enia vanotsanangura izvo vati ndizvo zviri kuita kuti vagare vaine utano.
Secret ndeyekudya chikafu healthy food. Vaiwo vari kutorekomenda kuti tisagare tichidya zvinhu zvakafraiwa. Ngatibwedisei togara futi tichidya mavegetables. Todya mavegetables and fruits kunyanya nekuexercise.
Mushure mekuongororwa, vanhu vange vari kuzotsanangurirwa kuti vangadyei kana kuitei kuti vagare neutano hwakanaka, uye avo vange vachiwanikwa vaine zvirwere izvi vange vachinzi vaende kunana chiremba kana kuzvipatara zviri pedyo navo. Mutauri wesangano iri muzvare Anesi Hiwayo vati vachaita zvirongwa zvakaita seizvi kune mamwe madhorobha nedzimwe nzvimbo munyika. Ongororo dziri kuitwa nevadzidzi ava dziri kutsigirwa nezvikoro zvavo pamwe nezvitoro zvinotengesa mushonga yakasiyana-siyana munyika. Zvirwere zveshuga, BP negomarara zvinonzi zviri kuuraya vanhu vakawanda munyika, uye svondo rapfuura. Masangano akazvimirira munyaya dzeutano akaudza paramende kuti hurumende inofanirawo kukoshesa kurapwa kwezvirwere izvi sezvainoita HIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuda kuvandudzwa kuri kuitwa mutemo kuitira kuti mwanasikana ave nemakore gumi nemasere gumi nematanhatu kuti abvumidzwe kuita zvepabonde.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Nako kambo Amisa kubva kuna Coffee Olomide tabatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanobvuma muparamende kuti midziyo yekurimisa iri kugoverwa kumisangano yeZANU-PF naamai Grace Mugabe ndeyehurumende yayakapiwa neBrazil.
Zimbabwe Peace Project inoti bato reZANU-PF riri kuenderera mberi richishandisa chikafu mukutsvaga kwaro rutsigiro.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti bato ravo rikapinda mukutonga richapedza uori munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Kande namavelas Mhlanganya uye.